Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi, uri musi wesvondo, gunyana 22, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muNew York muno muAmerica kumusangano wechimakumi manomwe neina kana kuti 74th United Nations General Assembly uyo wakatanga svondo rapera.
Ndau yapano pachipatara ndine munin'ina wangu ari kurwara. Pandinouya makuseni handikwanisi zvekuti ndidzokere kumba because mari yacho yetransport ndinoda four bond kuenda nekudzoka.
Kuondomoka kwehupfumi munyika kuwedzera kutambudzika kwehama dzine varwere muzvipatara zvakadai separi renyatwa uko vana chiremba vasiri kuendawo kumabasa. Chipata chenhabvu chenyika chemaWarriors chinokunda Lesotho mumutambo weAfrica Nations Championships. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika muNew York muno muAmerica nezuro kumusangano wechimakumi manomwe neina kana kuti 74th United Nations General Assembly uyo wakatanga svondo rapera. Musangano wegore rino vakanangana nekushanduka kwemamiriro ekunze. VaMnangagwa vanonzi vachatorawo mukana wemusangano uyo kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Nezuro mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU PF vakasangana nevatsigiri webato rawo reZANU PF makare muNew York. Vatsigiri veZANU PF vakabatanawo nechikwata cheDecember 12 movement vari kuratidzira kumusangano uyu vachikurudzirawo kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe kuchitiwo webato rinopikisa reMDC nevamwewo vemasangano akazvimirira vari kuratidzirawo vachida kuzivisa pasi rose nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yavaMnangagwa. VaMnangagwa vari kuperekedzwa nechikwata chine makurukota anosanganisira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusisa mwoyo, gurukota rezveupfumi waMtuli Ncube pamwe negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo uyewo gavhana veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. VaMnangagwa vari kutarisirwa kutaura kumusangano uyu nemusi wechitatu. Kuondomoka kwehupfumi munyika kunonzi kuri kuwedzera matambudziko ehama nevashamwari vane varwere muzvipatara zvakaita separi renyatwa uko vana chiremba vasiri kuenda kumabasa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 pachipatara chepari renyatwa inoratidza kuti veruzhinji vanorwarirwa vari kuswera vari pachipatara ichi vakamirira kuona varwere panguva dzekuona varwere vachiti zvinhu zvakavaomera kuti vange vachimbodzokera kudzimba vozodzokazve sezvo mari dzekufambisa mumichovha dzakakwidzwa zvakanyanya. Mumwe wevanhu vanoswera pachipatara ichi ndemumwe mudzimai uyo angoda kuzivikanwa nezita rekuti Mai Miranzi. Amai Miranzi avo vane mukoma wavari muchipatara vanoti kana vangoya panguva dzekushanyira murwere dza6 mangwanani vanozobva pachipatara pamushure mekuona murwere nenguva dza6 dzemanheru. Amai Miranzi vanoti vanoswera nenzara.
Totogara pahospitari tirai mangwana nepanya pama7 toswerera nenheru pasina kana nei kutambudzika kwatinoita kunoku mari yebhazi yacho kombi ino $7 kuye mtaundi. Kuzove kumtaundi kuye kunoparele nyatua. Kwa kuto uskwera, apache kuhi hapana. Upenye wacha watu tumira.
Amae miranzi vanotuo kunyange asho vari vanu wabazera, vanotufamba netoka kubamu doroba mwaningu waburukira kuenda kuchipatara cheparele nyatua.
Tika toche machama nema kombi ya $5 kuzove kumtaundi toto gidange toka kuya kuno.
Amae rumbiza ishumba vane murwere oshakare mparele nyatua. Amai shumba vanotsigira zvataurwa naamai Miranzi vachiti kudhura kwemari dzekufambisa ndiko kunovapa kuti vangoswera avo pachipatara apa.
Ini ndauya pano pachipatara ndine munin'ino wangu ari kurwara pati zvinhu zvatondiomera pandinouya makuseni handikwanisi zvekuti ndidzokere kumba ndinotongoswera pano because mari yacho yetransport ndinoda four bond kuenda nekudzoka. Saka tikatasa kuti visiting hour tinema visits matatu. Saka ndinenge ndichida at least 4 times 2 times 3. Saka imari yakawanda yandisingakwanisi kuwana pazuva. Handishandi ndinotomirira kutengesa kwandinoita. Saka ndirikuona kuti ma visits waya akuomera vanhu vakawanda handisiri nindega. Tinotoswera pano takawanda zuva rese kuti tingoti tikamuona makuseni, masikati nemanheru tozoenda kumba usiku chaiwo.
Kunyange hazvo vane varwera vachiswera pachipatara apa vanotiwo kusavapo kwana chiremba kunowedzera matambudziko avo sezvo hama dzavo dzisiri kurapwa uye vachingowana pasina shanduko. Vana chiremba vasikuenda kumabasa vachita havasisina zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa avo. Vamwe amai vada kungozivikanwa nezita rekuti kukuwe vati zvinosuwisa kuti zvavanenge vangosiya varwere vavo vari ndizvo zvavanongowana vari.
Muchipatara matabvamo hamuna chinhu chiri kufamba. Varwere vari kunetseka, vana chiremba hakuna. Vari kuuya kuzoona varwere. Varwere havana chavari kuona, havana kungoradzika. Izvi zviri kubuda tangosiyawo zvatinogona kungosvika kuti wakadi anokwanisa kutaura anotaura asingakwanisi hakwanisi. And vana sisters varimo vanoti hatikwanisi kuwedzera mushonga kana uchinge wapera kana kuti tinyore prescription tenge mushonga zvofanira kuitwa nana chiremba. Saka pari zvinezvi vangoriwo kungobatsira varwere sevanhu vakangodzidza basa ravo. Mushonga kana uchinge wapera ndizvozvo vongomirirawo maybe pavachadzokera.
Vemachechi pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Christian Heads of Denominations vanotiwo vakanyora gwaro kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaridza kushushikana zvikuru nekurambodzikira kwezvinhu munyaya dzeupfumi. Vachitaura neStudio 7, Reverend Kenneth Mutata veZimbabwe Council of Churches vanoti vemakereke vanoona sekuti kuramboderera kweupfumi kunokonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika. Ukuwo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kushaya simba kwemari yemunyika ichienzaniswa nedhora rekuAmerica pamwe nekudhura kwemitengo yezvinodiwa nemunhu zuva rega rega zvave kusiya mhuri zhinji dzichinyura zvakanyanya kupinda muurombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bato reZANU-PF rakaramba iri nechigaro chemiriri weZaka East muParamende muchine mekukunda kwava Clement Chiduwa vebato iri musarudzo yebyelection yakaitwa neZuro. Mune imwe byelection yesarudzo yemakanzuru yakaitwa kuWard 15 kuInsiza, vakakwikwidza vakazvimirira vaShepherd Juta ndovakakunda. KuZaka East vaChiduwa vakawana mavhoti zviuru zvinomwe zvine zana negumi nepfumbamwe, kuchiti vaivatevera vaDerek Charamba veMDC vachiwana mavhoti chiuru nemazana mashanu ane gumi nezvisere. Mukuru wesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, amai Rindai Chipfunde Vhavha, vanoti sarudzo dzakafamba murunyararo kunyange hazvo pakaitawo matambudziko pano nepapo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuvhota kwakavhota murunyararo, takazongowanawo mafew incidents ekuti pana traditional leader sabhuku vakaenda kunovhota vakapedza kwatiri jale ya ezano pio fasi wakazo na kufara kwatiri jale ya yacho kwezo ita mapati agency zano pio ne MDC Alliance wanga ni mapati agency kwa kawanda mametiro zino kufotwa zaka yanga zili pa zarara kanaka mametiro zanga kawanda iye zanga haripo on time kufotwa kukavoto on time then my results takazona kuti zaka east yakaenda kuzano PF asi kuinchiza RDC ward 15 candidate yakazvimirira ega independent ndi akawina election iyo zvongo kurudzirawo vamwe kuti chero kuti uri kubata diki kana kuti uri independent mukwanisa kutongoona election kana uchinge uchiofa mapolicies anofarirwa nemavoters.
Tinonawo vemapato anopikisa vanombochema kuti sarudzo dzebyelection dzinovanetsa kukunda nenyaya yekutyisidzirwa kunenge kuchiitwa vanhu munharaunda dzinenge dzichiitwa mabyelections. Zvinhu zvamakasanganawo nazvo here mukutarisa kwamaita maelections?
Takaona kuti papre-election makampeni panenge pane pakuvhundutsirwa kuti mukasativhotera muchazviona uyezve matraditional leaders anasabhuku dzimwe nguva ndo vanenge vachifamba vachiita partisan kusapota rimwe bato izvo ndo zvatinoona kuti zvinopa kuti vamwe vanhu vange vachivhundutsirwa zvavo kana kutya asi sezvatoona kuitiza ndezvokuti chiro zvikataurwa zvikavhundutsirwa asi vanhu kazhinji sevanozoshandisawo nguva dzavo pakuvhota vovhota nesarudzo dzaanenge vachida nomunhu waanenge vachida pamwoyo pavo saka zvongokurudzirwa kuti vanhu vange vachienda kunovhota uyezve vachiziva kuti vhoti yavo iri secret ende vakasununguka pamutemo wenyika kuvhotera bato ravanenge vachida kana kuti munhu waanenge vachida uyezve vanofanira kunge vachiripota idzo dzinyaya dzakadai kuzimbabwe election commission nokumapurisa nezimbabwe anticorruption commission nezimbabwe women rights commission kana vachinge vasangana nenyaya idzidzi dzekuvhundutsirwa dzinenge dzichiitwa vanhu panyaya dzekuvhota.
Mabyelections mazhinji vanhu vanonovhota vanoita vashoma vakavhota rondo runo kuinsiza nekuzaka east vakabudawo zvakadii?
Aha, sekuinsiza totoona kuti akahwina Jita Shepherd anga achingowani 287 votes very very low turnout zvichireva kuti vakaenda kunovhota vanga vari vashoma sterec kwozoita nokuzaka futi tinoona nemabyelection akawanda izvino akaitwa mwedzi wapera mafigures edu ari kudzikira pasi zvokuti
vanga vari mukuru wesangano rinoongorora sarudzo rezesini amairinda echifunde vhavha vari parunhare nestudio 7.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuziya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizive nyaya iyi.
Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wedare reparamende muAmerica amai Nancy Pelosi vashoropodza urongwa wemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump wekuda kutumira mamwe mauto eAmerica pamwe nezvombo zvemuchadenga kuSaudi Arabia neUnited Arab Emirates vachiti nderimwe rematano yehurumende yavaTrump rekuda kunzvenga paramende. Migwagwa yemuguta guru reEgypt reCairo yanga yakavharwa yakazadzwa nevanhu nezuro mangwanani apo mapurisa akaisa nzvimbo dzekutarisa vanhu muguta rose. Mazana emauto aiva akapakata zvombo pamwe nemapurisa akanga akapfeka nhumbi dzekudzivirira mirizhonga vaifamba muTahrir Square, imwe nzvimbo dzakaitika mirizhonga usiku hwechishanu uye nzvimbo inosimbotangira kuratidzira nguva dzadarika zvakaona kudonedzwa kwevaive mutungamiri wenyika vaHosni Mubarak. Makateerera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove, nhasi muchirongwa tinava Stevens Banda, umwe wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika, tichikurukura pamusoro pedanho rakatorwa nana chiremba rekusadzokera kubasa. Vasipanda, ndinomukamuchira muchirongwa mukoma, zviri kufamba here?
Nesimba komangu sino makati vabe vavaterere.
Aiwa ndine chivimbo chokuti vaterere vari kufara vachikunzwa ipa radio. Neniwo ndikufara kuva nemi pachirongwa ndane nguva yakati rebei tisina kukurukura nemi.
Chokwadi mukoma tetiripo tetimborira kodzero dzevanhu muzimbabwe muno.
Aiwa takunzwa ai. Ngatichibatai kanyaya iri muchirongwa nhasi mukoma. Ana chiremba vanga vaine zvichemo zvavo. Chekutanga changa chiri chekuti mukuru wesangano rana chiremba vapita mugombei vanga vambotsakatika. Vana chiremba vakati havasi kudzokera kubasa kusvikira Dr. Mugombei vawanikwa. Zvekare pavati havasi kuenda kubasa kusvikira hurumende yavapa mari yavari kuchemera. Chinapfuura takaona Dr. Mugombei vakawanikwa. Asi nanhasi vana chiremba vari kuti mapadza pasi hatisi kuenda kubasa. Panguva iyi kune vanhu vari kufa nenyaya yekuti havasi kuonekwa nana chiremba. Seumwewo anorwira kodzero dzevanhu munyika, muri kuzvitambirawo seizvi?
Chekutanga tinofanira kutarisa kodzero yana chiremba. Vana chiremba vanhu vane mhuri dzavanofanira kuchengeta ndizvo. Chechipiri tinofanira kutarisawo varwere. Vana chiremba vanofanira kunge vachitarisa varwere vari kurarama sei. Iyo inofanira kunge iri tarisi rehurumende kuti vese vaviri vari kurarama, chiremba nemurwere ndizvo. Saka kana chiremba atadza kuwana mari yekuti aende kubasa, anozokwanisa sei kuti anoponesa murwere? Hatingati vana chiremba vagona basa pakunoradidzira kuti tichada basa nekuti nenyaya yekuti mari yedu ishoma. Hurumende yaifanira kunge yatanga yotarisa vana chiremba kuti vana mari yavo yakakwana here, izvinotaridza kuti murwere awana kodzero yake kuti ararame.
Asi tichitarisa nyaya yekuratidzira kuri kuitwa nana chiremba, tikatarisa basa rekuva chiremba, ana chiremba vanotora mhiko yekushanda nemazvo munyaya dzeutano hwevanhu, nechirungu tinoti take an oath to save lives. Asi pari zvino ana chiremba havasi kuzviita. Vanhu vari kufa nenyaya yekuti ana chiremba vari kuvadzosera kumba. Tipewo maonero enyu pamusoro peizvozvo.
Zvakafanana navamunanga vawa vakatora mhiko vachiinda muofisi but havana kuzozadzikisa mhiko yacho kuti ndichasevha vanhu vezimbabwe. Vakuseva he's saving his personal interest instead of saving interest of general Zimbabweans. And vana chiremba vane mhuri yekuchengeta, vane extended family yekuchengeta, and at the same time vane the nation to save. Saka tinofanira kunge tichiona sese ipapo pakadaro. Chenambe zvekare vanhuwo venyama, vanhuwo vanorarama munyika tirirama. Zvinhu zviri paground, zvinhu zviri pabepa hazvichipindirani. Saka vanofanira kubhalansisa kwese kubepa nekunyika, handitika. Sangatiye zvekutiwo vaseve nyika nguva imwe chete vachisevawo famili yavo.
Saka zvino sezvo hurumende isina mari yokugadzirisa zvichemo zvemunhu wese ari kuda kuwedzerwa mari yake, chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti nyaya iyi igadziriswe?
Hurumende iripo pari zvino ngaingovadzidzisa kuti yaseila. Hapana anovavurova nekuti kana hapana anovasunga kuti madividhani mafeira. Handizvo vakati adhinda tafeira, everybody will come on table votaura and wonisa ndo right what's the way forward for Zimbabwe, general citizens of Zimbabwe. Ndo zvatiri kuda pari zvino.
Hamungati hurumende nayo ari kutora matanho ekugadzirisa nyaya iripo here?
Tinenge tichitonyeperana ndikati hurumende iripo iri kutora matanho kuti nyika ienderere mberi. Kana reti ichikwira zvisazvamboonekwa pano pasi, hakuna kwatichienda.
Aiwa takunzwa izvi, tinotenda zvikuru Vasibanda nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo ingoti yadyanana. Saka ndongoti thank you so much nekupinda muchirongwa mungoma.
Ndinotenda vamaikhoni.
Muri Zimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Nhasi muchirongwa tanga tina vaStevens Banda, umwewo wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika. Gatsanga nepa dande mtande apo pa Twitter uyezwe pa Instagram at BigMike3, BIGMYKE3. Ndiyo username yangu. Kana pane zimwe nyaya za mdodo uti zikurukure pana papachurongo chenu chivechi diki. Munu kwa nisao ninyora ipapo. Murie Zimbabwe, nguwa yangu ndiyo apera. Anoko nika ni mfaro, njini wenyu Michael Hove. Chosa ngana ni mswe chipiri pa chirongwa The Connection. Chirongwa chenu chivechi diki. Chakana ngana ni kubata nyaya za kasiana siana tunendra na nevechi diki. Munyika. Murie Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda shukuru Big Mike. Iyo zvino tokupa ichirongwa chazvo chitendero chamunopiwa na Tanono Kawande we Studio 7.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodipa simba.
Maniru akanaka vatereri, ini ndini Tanono Kawande ndichikuchingamidzai ine mufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezve chitendero. Nasi tinoda kutarisa kusununguka kwe makereke kuita basa rawo muZimbabwe munguva yeutongi hwava Robert Mugabe. Kutibatsira panyaya iyi tina Reverend Rebecca Makai vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica. Reverend Makai, tinokupazisai.
Ii Makadi nizveni kokuva wande.
Tanga tichida kuzivavo kuti imimi mumakore 37 eutongi hwava Mugabe kubva pawana Zimbabwe kusvitonga kuzere, imi vemakereke maishanda nehurumende yavo sei?
Regai nditange nekuti tichirangarira mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vacomrade Robert Mugabe, regai ndiperuremekedzo kubasa guru ravakabata, uye ndichichema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe uyezve kunyaradzana nemhuri yavo yavacomrade Robert Mugabe. Ndichiziva kuti ichokwadi kuti kungava namafungiro nematauriro, asi nokuda kwokuti isu tiri maKristu tinongochema nevanochema sezvinotaura shoko raMwari, tichifara navanofara, uye ndichida kuti ichokwadi for 37 years dzakatonga vaMugabe munyika yeZimbabwe, toda kupa kutenda seumwe wevafundisiwo anobva munyika yeZimbabwe, kuda kupa kutenda kuti munyika medu makanga mini inonzi freedom of religion. Asi freedom of religion yatakanga tinayo yakanga ichitongwa nekuti takanga tiri maKristu. Chakanga chichinyanya kusimudzirwa munyika yeZimbabwe chatakanamata Mwari vaMugabe vachitonga kwe 37 years. Machechi takanga takasununguka kunamata, takanga takasununguka kuparidza, chero pawafungira kuparidza kada kunomira pasi pegetsi ndiwe, kada kunomirawo pachigwenzi chako uchiti uyai mose tinamate Mwari ndiwe, ukadawo kutanga chechi kuti madikani yai tinamate pano ndiwe. Saka tora kutenda kuti pa 37 years nekutonga kwavaMugabe, machechi atina kumbonzi varai, atina kumbonzi musanamate, atina kumbonzi vafundisi vari kusungwa vachiisa majeri, atina kumbomanikidzwa kuti titende zvatisingade kutenda, atina kumbomanikidzwa kupesana nesoko raMwari. Asi kuti pa 37 years dzekutonga kwaMugabe, machechi takanga takasununguka kumira pazvokwadi yaMwari kune avo vaizviti maKristu munyika yeZimbabwe. Zvinotipa kutenda nekuremekedza kuti tava nyika yechiKristu Zimbabwe.
Pane pamakambokonana navo here panyaya yezvechitendero semukuru wehurumende?
Tandangoda kutaura nzvekuti inini hangu seindividual uye semunhu asiri munyika kwenguva yakareba, handina mhinduro yekuti pandinoyatsoziva pari specific pandingati vaMugabe vakanetsana nevakuru vemachechi handina kupanzwa, uye kuti handizivi kana paripo, asi handina kukwanisa kuziva kuti ndipapi pazvakaitika.
Munyaya dzekupindira mune zvemakereke, pane pavakambopindira-pindiravo here munyaya dzezvechitendero?
Chandingade kutaura ndechekuti sekuziva kwatinoita kuti President Robert Mugabe vaive mutendi watinoti a staunch Catholic, vaipinda paSacred Heart Cathedral iri mutown muHarare muya, vaenda nemhuri yavo kubva vachine mudzimai wokutanga mai Sally Mugabe, vachizoenda zvakare nemudzimai wavo mai Grace Mugabe senhengo yechechi. Saka nekuda kwokuti aive mutendi anga akazvipira, anga akadzidziswa nemafata, kwakutama sekuziva kwatinoita kuti vasvike pavari vaMugabe vakabva mumaoko emaKristu. makatholiki. Saka kuti ndiye kwanise kuti vaipesana nekutenda kwechikristu. Ndinofunga kuti vakanga vachitonyanyisa kusimudzira chinonzi chikristu zvakutotishamisa kuti vamwe makristu tirikutobheka down pane position yakanga yakatorwa navamugabi vachidefenda.
Mataura kuti vakanga vari vechitendero checatholic vairatidza kurerekera kukereke imwe chete here?
Hongu ndinangoti vaizviratidzavo kuti mukatholike, asi chinhu chandakanyanya kuona chandakadzidzawo kubva kuna vamugabe ndechekuti vaingoremekedza vafundisi vari pamberi pavo. Vakaendawo kuvazayo javaingonozvininipisawo. Vakanga vari munhu anozvininipisa kana vaenda kuvanhu vamwari.
Aiwa, nemashoko iwayo abva kuna mufundisi Rebecca Makai vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Reverend Makai, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa.
Aiwa, tinotenda vahwande masvitani niona kuti pomukana wakadaro.
Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka kusvika tasangana zvesvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Hwande, tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa mune chino chirongwa.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolutions. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuzeya nyaya iyi, tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chenyika chemawarriors chapinza gumbo rimwe chete mumafinal e2020 Africa Nations Championships ayachaitwa kuCameroon. Michael Kariati anotiudza kuti izvi zvauya sei.
Chikwata ichi chaswedera pedyo nemafinal e2020 Africa Nations Championships kana kuti CHAN mushure mekurova Lesotho 3-1 mumutambo wekutanga wemitambo miviri muNational Sports Stadium nhasi masikati. Zvibodzwa zviviri zvabva kuna Prince Dube nechimwe chete kubva kuna Wellington Taderera zvapa Zimbabwe kukunda pamberi pechaunga icho changa chibhadhara mari inoita iyo madhora 10 emuZimbabwe kumativi enhandare angachinzi ndiwo akachipisisa. Mutambo wechipiri neLesotho uri kutarisirwa mukupera kwemasvondo maviri kwakare kuLesotho uyezve mumaseru. Chikwata chinenge chabudirira chinozobatana nezvimwe zvikwata 15 zvinenge zvabudirira muAfrica kuenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon. Kukunda kwemaWarriors uku kwafadza murairidzi wechikwata ichi Joey Antipas uyo akatambizwa basa iri achitiva Sunday Chidzambwa.
It was good to win at home and we take confidence from that playing to the second leg.
Antipas abatana nevamwe muZimbabwe vari kufarira kukunda kwechikwata chavo mushure mekutatarika mumitambo miviri World Cup iyo Zimbabwe yakatamba neSomalia. Mutungamiri weZimbabwe National Soccer Supporters Association vachama mushamaidze vanoti vari kufara zvikuru nezvaitika nhasi masikati izvi.
Inini ndinokunzwa kufara semunhu anotungamirira masupporters muZimbabwe. Ndinokunzwa chindifadzawo kuti at least vanhu vane chido nebhora kuti tikwanise kuzadza maground yetu tisapota maWarriors.
Zimbabwe yabudirira kuenda kumafinari ese Africa Nations Championships kubvira makundano aya avambwa muna 2009. Izvi zvinoratidza kuti nhabvu munyika haisi kuwira pasi kunyange hazvo Zimbabwe iri kurasikirwa nevatambi vakawanda vane tarenda vari kuenda kune dzimwe nyika uko kunobhadharwa mari yakanaka pese panopera mwaka wenabo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni jonga kande mire nchikuoneka nchikusemina Gifts Dube.
Soku isika tisenda baku